Vararidzi kuzo kwenda pa phase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wa3 kusvika musi wa5 June hakuna kuteererwa nemushandirwi wedu haana zvaakaita kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu vakangoita kuwedzera kuvictimiza vashandi kuwedzera kuvabhadhira kutocha kuda kuvanyima masalaries avo asi vari kuti nhamo yatinayo yatakambengeta yataura isiripo pamusi wa18 varayiridzi vose vanomubatiro achii nevamwe vose vari progressive vachange vachizoreda kuenda kumabasa kusvika musi wa21 tichienderera mberi nedanho rekuratidzira kuti tihore mari inotenga kuti hurumende ngaitipe mari yedu yatinotambira ari ma$ kana kuti market equivalent urongwa uhwu huchange huchienderera sezoekivaluata musi wefriday tichiona kuti danho ratatora tatasvika papi asi varayiridzi vari kuti musi wechishanu uchisvika ngatitingoite investment nenyaya yekuti hurumende haisi kutiteerera asi pari zvino takanangana nekusvika musi wechishanu tichaona kuti zvinenge zvafamba sei asi tokufara tichiona kuti varayiridzi vose varedi kuti varwise kuti vakwanise kupuwawo mari inotenga mari inokwanisati vachengete mhuri dzavo.
Mamwe masangano evarayiridzi anenge achikujoinawo here mukuratidzira uku mukumbomira mabasa uku?
Tinofara kuti vanhu vese vakuita vachiona chiedza vanhu vese nevamwe vaisimbofunga kuti nhaurirano dzine dzazvichazvara vakuona kuti aiwa vakatomirira vakatomirira chitima pabhasitopu rezupo saka hachisi kubhobhera chauya vakuuya vatiti tiri kuise pamwe chete vese vamwe vari kupromisa kuti vachajoina mamwe maunions hatikwanisa kudoma nemazita nekuti vanogona kumuka vatengesa tokuvatarisira vese kuti vange vajoine tishande pamwe chete tikwanise kutaura nezvirimwe chete kuti tinzwikwe naimbulaya wedu kuti akwanise kutipawo mari inotenga saka tikufara asi vamwewo vanonzi vanomirira vashandi havasimirira zvino zvevashandi vanhu vanode kumwa nehurumende kuti vadisabilize kubatanidzwawo vashandi vadisabilize organized labour saka ivavo hatina hanya navo zvakanyanya tinongovatarisa vachiita zvavari kuita vachitowedzera kuda kurambidza vanhu kustrike asi isu kuti vanhu vese vari progressive vaakuziva kuti izvo zvichasvika panguva yakaoma tasvika parumanhanzombe sevashandi hapachisina chimwe chekuita kunze kwekuti ramwa mabasa kuti tiratidze kunyunyuta kwedu zvatinofarirawo kuti vamwe vakuitisa vachiona chaedu
kubva zvamambo ramwa mabasa masvondo maviri matatu apfuura pakamboita hurukuro here nehurumende pane zvamakambonzwa here kubva kuhurumende maererano nezvichemo zvenyu?
Hurumende yakatidedzera MDNC yakadedza shamwari dzayo dzekuvape kanso kuti vataurirane vachimwavo svikugadzike panyaya dzedu asi kutodedza kwavakaita musangano vakuri kuona chitipo chekuramwa mabasa kwatiataita asi nenyaya yekuti vakafunga kuti sekubrutaliza kwavakavaita vanhu vachisunga vanhu vachirova vanhu vachishinzira kuti hatichazokubhadhare vanhu mari vakafunga kuti pamwe zvagumira ipapo vakangogumi nhaurirano dzavo hapana chadzakazvara asi izvezvi vashandi vari kuti aiwazve hatichagumira ipapo tiendeera mberi tinotarisira kuona kuti taramba takadzanya zvakanyanyisa takabatana titaura nezvirimwe chete tichaona kuti hurumende yedu ichidi ichinyanganyisa mwoyo chatinongofarira pachitiko chatakaita kumashure takawedzera kutibatanidza sevashandi takawedzera kumotivheta vamwe vanga vaine kutya takaita kuti mweya wekutya upfane muvanhu vanhu vaone kuti no hapanyisina chatiri kunyanya kutya nekuti tero tikaratidzira tokushungurudzwa tikasaratidzira takaa tokushungurudzwa nenhamo saka vashandi vangobatana vakuti izvezvi nguva ino hakuchisina chekutya yangu yekuti tiratidze kututumwa kwedu nenzira iyoyi yekuramwa mabasa kuti vati pamwe tingazvikwe tikabhadharwa mari dzedu tikwanise kuchengeta mudu.